Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 27 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 100 nevapfumbamwe 179. Eco Cash inodzikisa uwandu hwemari inoshandiswa pazuva. Mabishop ekereke Anglican anobudisa gwaro achitsigira gwaro rakanyorwa neZimbabwe kurekura Kambani ye Econet kuburikidza nebandiko rayo re EcoCash yazivisa nechitatu kuti vose vanoshandisa homwe yokufambisa mari EcoCash iyi vave kungobvumidzwa kushandisa mari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora emunyika pazuva kutanga nezuro wekare. Kambani iyi yakabudisa gwaro raizivisa vanoshandisa EcoCash kuti mari iyi inenge ichibviswa pane chose chinenge chabhadharwa, kusanganisira kuendesa mari kumabhanga, kutumira mari kune vamwe kana chero kukave kutenga airtime chaiyo. Mukuru anoona nezvokubudiswa kwemashoko eEconet vafungai Mandivei vakati ichokwadi kuti kambani yavo yakabudisa mashoko aya asi havana kukwanisa kutaura zvizhinji sezvo vakange vari mumusangano. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni danho iri riri pfungwa yeEcoCash asi kuti zvinobva muurongwa hwemashandisiro emari hwakaparurwa zvondo rapera navagavhuna vebhanga guru renyika Dr. John Mangudla, uhwo vanoti ndihwo hwakatara mari inofanirwa kufambiswa pachishandiswa EcoCash. Asi vakuchera vanoti danho rekudzikisa mari inobvumidzwa pazuva richatambudza vanhu zvikuru varimi avo vatotanga kutenga zvikwanisiro zvokugadzirira mwaka mutsva wekurima. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti Econet kubudikidza neEcoCash vazivisa kuti vakubvumidza vanhu kuti vange vachishandisa $5,000 pazuva. Harisi danho kana kuti haisi pfungwa yeEcoCash, ipfungwa yakauya nagavhena weReserve Bank vaMangudla mumonetary policy yavo yevhiki rapera yakabuda musvechana. Saka ava veEcoCash vangotedzawo mutemo sokuturwa kwavakaitwa navamangudya ndo zvakonzera kuti vange vachiunza danho iroro. Harisi danho ravanga vakagadzira ivo kana kuti vanga vakafunga, nekuti ndinorangarira pavakapedzisira munhu waikwanisa kufambisa mari yaiita 20 kana 25,000 pazuva. Saka vanzi vaderedze nagavhena weReserve Bank kubudikidza nezvakaturwa mumonetary policy musi wechishanu chevhiki yapera.
Zvii zvamungati zvakanakira urongwa uhu kana kuipira urongwa uhu?
Rungwa u pawakana kila ngangoti ndepe kuti uovanu wangawa chita zeku tenga ne kutengesa mari zisiri pamtemo. Vanenge wa singacha kwa nsiku nyazo kuita izu waka sununguka. Kubudikiza ne kuti mari ya chona ya waku kwanza kutendeleza ishoma. Kune vangwe wangawa kutuita zeku tengesa kana cash. Wachanza nzira izo zana eko cash. Dopa shinenge shakana kila kuti wanu wanenge waku kwanza o kuchengetezwa kufaku nubu ne nyinganya itzi. Asi takatarisa kukwira kwemitengo yezvinhu muno munyika. Urongwa unokwanisa kusazonyatso kufamba zvakanaka nekuti dzimwe nguva zvinhu zvaungada kutenga nekuda kutumirawo vamwe mari nekuda kubhadharawo zvinhu zvakaita semagetsi nemvura zvinokwanisa kudarika 5,000. Ngatipe mifananidzo yavarimi vachada kutenga mafertilizer, magejo namamwewo mainputs ingava mishonga nembeu. Tinoziva kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvine mitengo yakakwira zvikuru zvekuti murimi anenge akumanikidzwa kuti adzokere kuchitoro kaviri katatu kana asingagari padhuze neguta zvaakureva kuti akubuda mari yakawanda.
Ivo vanhu vanga vachishandisa ecocash iyoyi havagone here kungoshandura voenda kunoshandisa mabhanga?
Vanhu vazhinji vanga vasina mabhengi accounts, kwete nekuda kwekuti havadi kuva nawo. Asi mabhengi taona anga achivhara mabhuranchi gore rineri, vanga vachidzikisa mashandiro avanga vachiita munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka kufambiswa kwemari kuchava nedambudziko rakakura zvikuru nekuti mabhenga haasati akwanisa kuti apinde mumukaha iwowo wagadzirwa nereserve bank kubudikidza nedirective yawo. Saka zvichareva kuti vanhu vakawanda vachaita matambudziko ekuti vanenge vasina mabhenga account uye zvinhu zvavanenge vada kutenga zvichidarika mari yavanowana. Saka potsi na potsi tichawana vanhu vanenge vakuda kuti vabhadharise vanhu kushandisa maaccounts avo nekuti ndoyega nzira inenge yakukwanisa kuitira kuti vanhu vadini vange vachikwanisa kutenga zvakasununguka. Saka maonero angu inini dai mari yati simudzwei kuitirawo kuti vanhu vange vachitenga zvakasununguka.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo ye National Executive ye MDC Alliance va Patterson Dzamara avo vakashaya muHarare neZuro nechirwere chegomarara vari kutarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kwamutoko mangwana. VaDzamara vaizikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu zvikuru kubva zvakatsakatika mukoma wavo Itai Dzamara musi wa9 Kurume 2015. Vanhu vakawanda munyika vakanyora pamadande mutande avo akaita seFacebook neTwitter vachiratidza kurwadziwa kwavo nerufu urwu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri womutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shwatwayo.
Pari zvino vanhu vakaungana kuGlenview 7 panamba 11640.
Ko urongo hwanhasi hwakamira sei?
10 AM tiri kutarisira kuti mutumbi waDr Dzamara uchatakurwa kuenda kumba ukoko kuGlenview. Paurongwa hwatapiwa nemhuri yekwa Dzamara hunotiratidza kuti around 11 to 12 pachaita farewell service ikoko kumba kuGlenview. Zvichitarisirwazve zvakare kuti nenguva dza1 masikati kana zvinhu zvese zvikafamba zvakanaka mutumbi waDr Dzamara uchatakurwa kuenda kumusha kwaMutoko kwatiri kutarisira kuti ndokwauchiradzikwa musi rinotevera. Saka vamhuri yeZimbabwe yese iri kuchema gamba, mhuri yeZimbabwe yese iri kuchema upenyu kurasikirwa kwataita neupenyu hwegamba redu Dr. Patterson Dzamara.
Mukushanda nawo kwemakore akati wandei, mungati ainge ari munhu akaita se
Dr. Dzamara? Vanga vari munhu anga akati shingei, vanga vari munhu anotenda muzvinhu zvaanofunga kuti ndo zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe. Munhu anga ane ushingi nekukwanisa kushingisa vamwe. Munotarisa vanga vari doctor kwete majekiseni but doctor wekuvhura mabhuku kudzidza zvakati wandei. Vakazvarwa 1986 uchinaza kuti waka tanga kunyatso ita shungu chaifu chaifu wakilanyatso ita suma buku kusimudzira upenyu hwavo. Izvi vaizviita futi kune vamwe kukurudzira vechidiki vazhinji kubato redu, kukurudzira vechidiki even muZimbabwe kuti vadzidze vanzvere vaverenge kuitira kuti tinge tine mayuthi kana kuti vechidiki vane ruzivo nezvatinenge tichiita. Vadzamara vanga ari munhu aishandika naye zvakanyanya.
Mungapa here muenzaniswa?
Kana tichiita mabasa edu munozova mabasa edu epolitics, tine zvinhu zvakawanda zvatosangana nazvo, asi vaibatira pamwe chete nevamwe kuti zvinhu zvifambe kunyange umwe munhu akapinda padambudziko. Munozova isusu tine masocial democrats, one of the key fundamental value yedu issue ye solidarity. Vaibatira pamwe chete nevamwe pane zvinhu zvekuti kana umwe arwara nedambudziko munozova vanhu vakawanda vanorohwa, vanhu vakawanda vanosungwa neZANU-PF. Asi nyaya solidarity vadzamara vaibatira pamwe chete nevamwe kuti zvinhu zvifambe. Tinoona vadzamara vanga ari munhu anokwanisa kushanda nemunhu wese weeji yese, yekuti munoona vakapuwa chigaro chekuva munational executive yemain wing vari chiri mukomana wechidiki.
Izvi zvakakosha zvakadii?
Kashoma kuwana uchiri muage yekuyutsi pasi pemakore 35 years anopinda mudare guru renational executive, mune vanhu vakuru vakwegura vakati wandei vanenge majena murebvu nemadzimai ati kurei, asi vadzamara vakawanika vari mudare iro guru chiro kuti vanga varatidza kuti vane maturity mukushepa discourse yenyika.
Sei muchidaro?
Nekuti munational executive ndio muno taurwa kuti nyika inotungamirwa sei, zvizvofana famba sei. Saka munhu wanga akwanisa kuti leadership yanga ine confidence navo, nekuti vanga vari munhu aratidza kuti munhu ayaruka pakuitwa kwezvinhu nekupa gwara renyika, gwara remusangano. Saka vadzamara anga ari munhu wekuti aishandika naye nevanhu vese. Ini pachangu ndaiwira navo vadzamara, kutanga kuna dzamara itai chai chai, you know. So vanga vari vanhu wekuti vanhu vanoda vanhu, kushanda nevanhu, kusimudzira vanhu, nekuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Pawadai vaikutsvaga leadership zvakamira sei, tofamba sei, totaurirana kuti akomana, let's move like this, tichiita zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, chiedza chive munyika.
Mutevedzeri womutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hatshwayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remabishop ekereke yeAnglican reAnglican Council of Zimbabwe rakabudisa gwaro richitsigira gwaro rakabudiswa zvonda rapfuura nesangano remabishop eCatholic reZimbabwe Catholic Bishops Conference rakange richishora hurumende richiti kodzero dzevanhu dziri kuchorwa uye vanhu vari kumbunyikidzwa zvikuru. Hurumende yakapindura ichiramba mashoko aya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vemakereke vanoda kuita zvematongerwo enyika vanogona kuumba bato ravo vagokwikwidzavo musarudzo. Anglican Council of Zimbabwe inoti inotsigira nokubvumirana nemashoko akataurwa namabishop eCatholic. Tabata Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti vatiudze maonero avo pamusoro peukama hwemakereke nehurumende uye kana zvakanaka kuti vemakereke vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Makereke anotisiyanei nokuti toziva kuti kune mamwe makereke akataurawo vhikira rakapera vachiti havavu havabvumirani nezvakataurwa nekereke remakatholic. Chiripo ndechekuti kana wakamira pamberi pekereke uri muparidzi, uri kuparidzira vanhu vana vakasiyana vanobva kumapato akasiyana, vamwe ndeve MDC, vamwe ndeve ZANU, vamwe ndeve PDF, vamwe ava havana kwauka vakatsigira. Saka zvinotinetsei kuti shoko racho kana rakanangana nokutsoropodza hurumende ringe richitaurwa iri mharidzo musangano. Asi kana muri kunze kwesangano, kereke ragara basa rekereke nderekunyatsotarisisa richiona kuti vanhu vari kubatwa sei nokuti Bhaibheri rakanyatsotsanangura madidi akatotaura kuti aiwa vanhu vakadzvinyirirwa chirikadzi ne vana vasina vabereki ngava protect ngavachengetedzwe saka kana kereke richiona vanhu vachidzvinyirirwa vachichema vachitambura zvinotokanganisawo chikereke nokuti vanhu havazokwanisi kupawo mupiro kana chegumi saka ndinofunga kuti inini sangano reAnglican raita zvakanaka kuti ritsigirane navamwe vavo vaona kusabatwa kwakanaka kwevana vezimbabwe
izvi hazvikanganisei here ukama hwehurumende nevemakereke tichiona kuti mativi maviri aya vanhu vanoshanda nevanhu ukama hwavo hukakanganisika hazvizokanganisiwo here vanhu
chiripo ndechekuti mukoma wandeka kereke hapana zvainotsvaga kuhurumende kereke yagara ine basa rakatokura ndo vanochengetedza vanhu vanorwara muzvipatara zvikoro zvakawanda zviri muzimbabwe zvakavakwa nemakereke kubvira nechinyakare kereke hapana charinotsvaga saka hapana chavanotya kereke ndo rakatokodzera nekuti rakazvimirira rega ndo vakatokodzera kuti vange vachitaura kana vakagumbura hurumende mune chakanaka hapana chakaipa nekuti kana ukaona munhu achigumbura munhu akaipa zvichireva kuti iye munhu wacho ndiye akato saka ini ndofunga kuti hapana chakaipa kuti kereke ringe richionekwa richipikisana nehurumende nekuti rakamirira side revanhu vari kudzvinyirirwa varombo chirikadzi nevari kunetseka nokukonewa kutonga kuri kuta nehurumende yacho
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare nestudio 7 Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rine nyaya yomutauriri weZANU PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau kuti vanofungidzira kuti gwaro rinoshora hurumende rakabudiswa neZimbabwe Catholic Bishops Conference rakanyorwa nebato rinopikisa vachiti vanofungidzira kuti rakanyorwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kana mutevedzeri wavo vatendai Biti. Mukroniko kanzura yeguta reBulawayo inoti ongororo yakaitwa pamvura yemudhamu reKami yakaratidza kuti mvura yacho inogona kushandiswa vachiti mvura yacho yakafanana nemvura yemudhamu reNcema. Mukronika omekare vanhu vana vakafa vamwe gumi nevaviri vakakuvara mutsauna yemotikari mbiri dzakabonderana kuBide Bridge Manheru ane zuro chitatu mumugwagwa unoenda kumasvingo. Daily News riri kutaura pamusoro pekusahwirirana pakati pemutungamiri weMDCT amai Tokozani Kupe nasachigaro webato ravo vaDouglas Monzora. Amai Kupe vari kupomera vaMonzora mhosva yekukonzera mhirizhonga mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diko pastudio 7 anamukoma wande nevamwe vose vashamarare ndotaura ndiri kuno ku Northern Cape kuKimberley ndini mudhuva ndiri kuda kutaura nyaya yevanhu vari kusungwa vasina mhosva rekuitikawo munyika medu muZimbabwe mukuti dai hurumende yedu yeZimbabwe yagona kuchinja maonero nemafungiro because zvinhu zvakadai zvikaramba zvichiitika ndiri kuona pamberi apa pachizomuka hondo nokuti udzvanyiri hwacho hwakasvika iko zvino hwazosvika pakanyanyisa manje noda kukurwadziwa kwevanhu nokuti iko zvino zvichaitika zvokuti kuchamuka hondo asi hondo yei mamukira ichaita mamira ndinozviitaka ichaitaka kumapurisa
vatanonoka navana blessing maswera seiko makadiko ndimi kavashamarari vedu Inini starangu ndinanzi Benitro Murewa ndiri muno muSouth Africa muno munangagwa uyo inyaya dzipi dzaruda kwandanotaura ekumateberere ndiko kubhulawayo hapana kana hwane chinhu chaanoendanotaura ikoko imiwe izanu PF yese yakazareko kungotenga chete vanhu kutenga vanhu mazanu PF yese ari ikoko yavo vakangofanana naana kupe munozaona rida tamba nepfungwa dzedu ngaasadaro atenga vanhu vake vezanu PF uko hakuna munhu waanombofa akawirirana naye nenhau yeguku rahundi munoziva dambudziko riri kuitika nderekuti muMDC alenzi mazara macio ezanu PF hakuna bato rinopikisa muzimbabwe umo tiri kupedzerera nguva chenjerai kusungiswa imi chenjerai kuti tingangosungiswa mahara hapana zviri kuitika hakuna bato rinopikisa umo chitsotsi chete mazara macio ndatenda muve nezuva rakanaka.
Makadii mhuri yezimbabwe. Ii ndinoitwa Daila paPretoria. Chandinoda kutaura inhau yeconstitution. Constitution ndo chinhu chiri kutiuraya muzimbabwe. Tinofanira kugadzira constitution inorambidza mauto kana kuti masoja kupinda mune zvematongerwo enyika. Ukatarisa maambasada mazhinji nevamwe maminista vakawanda vazhinji vacho retired. Uye masoja ese anofanira kunge asingatoparticipate pazvino zvezvigaro muhurumende. Vanofanira kunge vari out from there. Ndozviri kupa mutungamiri wenyika kuti aite political backup achitemba security yenyika. Ichocho ndochinje kutanga. So for the future yeZimbabwe, chitaura mamirire evana yeZimbabwe, panofanira kuti pagadzirwe mutemo wakadaro unorambidza munhu wese akambopinda muchiuto kunge achisarudzwa kana kubata nhau dzematongerwo enyika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatungamira hurukuro dzisati dzamboonekwa dzakaunza runyararo pakati peIsrael neUnited Arab Emirates. Ichi chibvumirano chekutanga chapa kugadzikana kwehukama pakati peIsrael nenyika hombe yechiArab mumakore makumi maviri nemashanu. Vimbo ndeyekuti nyika dzakawanda dzechiArab nedzechiMuslim dzichatevera gwara reUnited Arab Emirates dzogadzirisa hukama neIsrael. Chibvumirano ichi chichazivikanwa seAbraham Accord sezvo Abraham wemuBhaibheri achitorwa sababa vezvitendero zvikuru zvitatu mudunhu iri, chiJudha, chiKristu nechiIsram. Mumiriri weAmerica kuIsrael vaDavid Friedman vanoti hapana munhu anomirira kukosha kwekubatana mukati mezvitendero zvese zvitatu kudarika Abraham. Chibvumirano cheAbraham Accord ichi chakakosha zvikuru kuvatendi vechiMuslim pasi rose sezvo vachishuvira kuuya kuzonamata kuAl-Aqsa Mosque iri muJerusalem, sezvo chibvumirano ichi chichivapa mukana wekufamba nendege kuenda kuTel Aviv vachibva kuAbu Dhabi, guta guru reUnited Arab Emirates. Kuburukidza nekukurudzira nzendo dzakawanda zvinobatsira kupikisa vanopfurikidza mwero vanoshandisa manyepo ekuti Al-Aqsa Mosque iri kurwiswa nekuti vatendi vechiIslam havanamati panzvimbo inokosha iyi. Pavakashanyira Middle East kekutanga muna 2017, vaTrump vakati matambudziko ari muMiddle East anogadzirisika chete kana vanhu vezvitendero zvose vakabatana mukurwisa vechiIslam vanopfurikidza mwero nekutevera mikana yehupfumi yevanhu vezvitendero zvose. Pasi pechibvumirano ichi, Israel neUnited Arab Emirates dzichachinjana vamiriri nekutanga mushandira pamwe mune zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushanyirana kwenyika, dzidzo, utano, kutengeserana nekuchengetedzeka. Mukupedzisira, chibvumirano cheAbraham Accord chinoisa hwaro hwekutsvaga runyararo rusingagumi pakati peIsrael nevekuPalestine. VaTrump vakati muono wedu ndewerunyararo, kuchengetedzeka nebudiriro mudunhu rino rese nepasi pose. Chinangwa chedu ndechemubatanidzwa wenyika dzakawanda dzinowirirana muchinangwa chekudzura kupfurikidza mwero nekupa vana vedu remangwana rizere tariro rinopa remekedzo kuna Mwari. Ayo ange ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Chadzeuka yerenziyo dzemakore apfuura idzi, Robson Banda and the New Black Eagles nekambo kavo Soweto. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 119 nevapfumbamwe 179. Eco Cash inodzikisa uwandu hwemari inoshandiswa pazuva. Mabhishopu ekereke yeAnglican anobudisa gwaro achitsigira gwaro rakanyorwa neZimbabwe Catholic Bishops Conference svondo rapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.